무루루 구마쟁아 무루루 구마쟁아 무루루 구마쟁아
vatsvangirai vakaudza vadzigiri vavo kumakoni West Nezuro kuti vanosungirwa kuramba vakabatana vachizonovhota vakawanda kuitira kudzivirira kubiridzirwa kunoitwa neZANU PF munguva yesarudzo. Vatsvangirai vakati vadzigiri vavo vanofanirwa kunyorisa kunovhota nguva dzose. Vakatiwo kana bato ravo richiita misangano, vatsigiri vanofanirwa kuenda kumisangano iyi nevana vavo vasvitsa makore kuti vanenge vave kukodzera kuzonovhota.
Leadership inspires. It must be able to inspire future generations. It must inspire local conspirate set generation and the future generations. That is why we, the new generation of African leaders, have to embark on another revolution. Not because we hate Robert Mugabe and the nationalists, but because he has not fulfilled the ideals of why so many people have died.
Vatsvangirai vakati zvakakoshera bato ravo kuti varwire kodzero dzevanhu munyika yose kuitira kupedza matambudziko akatarisana nevazhinji anosanganisira kushayikwa kwemabasa, chikafu uye urwere.
Totera mabenchi marks nemamezhamendi. Vana veZimbabwe vane more freedom here. Vana veZimbabwe vane mabasa here. Vana veZimbabwe vane upfumi hwakakwana here. Vana veZimbabwe vari kufara here. It is zero. That is a benchmark. Yatinosenzesa kana tichiita assess kuti have you been able to fulfill the objectives of the liberation struggle. The second revolution has to, and the third one has to come. Even the fourth one. Kana vanatsvangirai nevamwe vari kudirima democratic strugglers vakatadza, get rid of them. Because as somebody said, freedom is for us to fight forever or else you will lose it.
Mutungamiriri weMDC akatiwo vaya vanoti vanhu vasina kurwira rusununguko rweZimbabwe vafanirwe kutonga nyika vari kudivira kashata munhoroondo yenyika.
Takaguma tataura kuti I don't want violence. Asi hazvirevi kuti vanhu tingadai takati alright, madzimbira 2000 taakunobatawo futi kuchitotarisa chii aditi, but munhu anosafa ndiya tisu vanhu veZimbabwe. Hakuna nyika inoita progress kuine hondo. Ndoda kukuudzai, hakuna nyika yakaita hondo ikaita progress. Zvinoreva kuti isusu takagara takakomita ourselves to the democratic change, nokuti toziva kuti kana pasina hondo tichaisa democracy yete munyika muno.
Vatsvangirai vakati hurumende yeZANU PF yakundikana kuwanira vanhu mabasa mamiriyoni maviri sekuimbisa kwayakaita panguva yesarudzo, asi yakwanisa kupedza kwemabasa kuvanhu mamiriyoni maviri. Vatsvangirai vakati nzara iri muvanhu yaburisa kutadza kutonga kwehurumende yeZANU PF, iyo vanoti haina mazano ekupedza nzara yakatarisana neruzhinji munyika.
Tinoita musangano wokuita projekti yavanhu kuti vana ava vadya vachiguta vana. Zvino munoona Mugabe neZANU PF havadzidzi. 2007-2008 vanhu vaakudya chakata kuti vararame. Hadzi vamwe aisunga miti woti uyu ndewanguyu. Handi maona. Taenda kuelection 2008 vanachinyadza vakaenda maMP munoma. Inhema here.
Vatsvangirai vakati rwendo runo bato ravo richakwikwidza musarudzo dzemuna 2018, asi panguva imwe cheteyo vachiramba vakaomesa musoro kuti kutange kwave nekuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo. Ndakamirira Studio 7 kumakonya West ndini Leda Moyo.
Aleluya, toimba. Aleluya, toimba. Aleluya,
toimba. Aleluya. Chinjaiwe.